96 will never change. I'm the real definition of a champion. You know, good deal, and you stand up. The Cadonando says that you're going to smoke. And there's no catching the way.
Saka zvekucheuka ndezva naluti. Nzira ikaita mvura ndichatsvaga boti. Nasivaona sutu ndakatanga ndine shoti. Trusting DJ ndichifamba doti doti. Chasing my dream kunge chipande. Toda kusvika kwakasvika vamwe. Kumbotizana motoita rugare. Topinda mansion ndichikurukura past year. Apa panoda 1-2 tosvika kugete. Totosiya kipa kadona nemanide. Let's talk, let's create a movement, chete. Fara diri, fara window, fara kete. Katitambe 1-2, toshika kukete. Toto siya kipa, kaduna nema nede. Let's talk, let's create a movement, chete. Fara diri, fara window, fara kete.
Yeah, bide vanondi testa, unge sugar mti. Vanoda kutindi mirevo kika vari free. Azipandi no shanda ivo venge vari free. Ishe vanondi rimira kure kwa vasiri. Saka fara diri za mami shene. Tombo nuwira diyo pachi krisheni. Chacha hawa tipe tumamuzi turistikeni. Saka uchi wona tichiramba tine mosheni.
Apa panoda 1-2 toshika kukete. Toto siya kipa kadona nema nede. Let's talk, let's create a movement chete. Fara diri, fara window, fara kete. Katitambe 1-2 toshika kukete. Toto siya kipa kadona nema nede. Let's talk, let's create a movement chete. Fara diri, fara window, fara kete. Saka zvekucheu kandesha na luti. Nzira ikaita mvura ndichatsvaga boti. Nasivaona sutu ndakatanga ndine shoti. Trusting DJ ndichifamba doti doti. Chasing my dream kunge chipande. Toda kusvika kwakasvika vamwe. Kumbotizana motoita rugare. Topinda mansion ndichikurukura past year. Apa panoda 1-2 tosvika kugete. Totosiya kipa kadona nemanede. Let's talk, let's create a movement chete. Fara diri, fara window, fara kete. Katitambe 1-2 tosvika kugete. Totosiya kipa kadona nemanede. Let's talk, let's create a movement chete. Fara diri, fara window, fara kete. Yeah.